kunyangwe tisina hedu umbo wakazara wekuti ndiani ari kubenefita kubva kuzviwanikwa zvemuZimbabwe. Ripoti yeGlobal Witness inotipa umbo hunotionesa kuti maminerals edu ane chekuita neudzvanyiriri huri munyika. Tinozviona sei izvi? Nyaya yekuti munhu wese akabirwa anomhanya kumatare kuti veduwe ndabirwa, ndisungirewo munhu andibira. Mugore rakapera pasere vamugabe vakataura kuti nyika yakabirwa $15 billion. Makambani acho vanga vari muno, maofisa avaiziva pavari, hakuna kana munhu mumwe chete akasungwa. Takabuditsawo zvekare nyaya yapermanent secretary wekuministry of mines waFrancis Kudyanga, vanga vambori permanent secretary, vachiva zvekare board member weDubai Diamond Exchange. Dubai iriyo zvekare nyika yaisvikira madiamonds akawanda anenge abiwa muno muZimbabwe, zvichionesa kuti kubiwa kwemadiamonds kuZimbabwe inyaya iri kubatsirwa nehurumende yeZimbabwe. Saka ripoti iyoyo yeGlobal Witness inongotionesa kuti hurumende haisi kurevesa kuti iri kuda zviwanikwa kuti zvishande kusimudzira nyika, asi kuti hurumende yacho ndiyo iri kutooperata sekunge it's a rebel movement iri kushandisa maminerals kuita zvinhu zvisingasimudziri mbiri yeruzhinji munyika kana kuti budiriro yenyika. Saka ripoti iyo inofanira kuti ikosheswe zvakanyanya nemunhu chero upi upi zvake anoda kuona Zimbabwe ichitangawo kusimukira sedzimwewo nyika dziri kushandisa zviwanikwa zvavo kuti vaimprove welfare yevanhu.
Tiri kunzwawo kuti pane makambani akawanda wanda ari kushandiswa ipapapa ari kunyika dzakaita sana Mauritius, vana Hong Kong nekunana Johannesburg. Ichokwadi here?
Handingati ichokwadi kana kuti manyepo, asi ndekuti handina kuwana mareports anonyatsa kutionesa kuti pane kambani yakati neyakati iri kuita zvakati. Chandinoziva ndechekuti mari dzemadiamonds hadzisiri kubhengwa munyika munomu. Iko zvino izvi Zimbabwe inyika iri kutambudzika zvikuru, yatingati isusu tine cash crisis. Zvoreva kuti mari iri kupinda mabanks edu ishoma pane mari iri kuda kutorwa nevanhu vagari vemunyika munomu. Zvotionesa izvo kuti matransactions kana kuti kutengeserana kwemadiamonds edu kuri kuitika kunze kwenyika, uye zvisinei nekusimudzira ikonomi yeZimbabwe. Saka tikatarisawo zvekare, for example, pakarejistwa inonzi Mbada Diamonds, vakabuda muno munyika vakanorejistera inonzi Grandwell Holdings inova shareholder, mu 50% shareholder muMbada Diamonds, vakanorejistera kuMauritius. Nechikonzero chekuti Mauritius is a tax haven and inyika yekuti makambani emakoronera anogona kurejistwa ikoko pasina anofa akaziva, nekuti hurumende yeMauritius inoprotect identity yemakambani zakadaro. Saka tichionawo kushayikwa kuri kuitwa mari yemadiamonds, zvinotionesa kuti vanhu ava vane maitiro avakaita yokuti mari dzavo dzavanenge vari kubira nyika hakuna anofa akaziva kuti dzafamba sei. Saka matax havens iwawo anobatsira kuti makambani anorejistwa paine zita rekambani, asi zita remadirectors rinonetsa kuti uri wani.